takasangana nemumiririri wezveutano mwana wemunyori kaatitema nesekitorimuchepo asi hakuna zvakawanda zvatati tawirirana zvedu mairiro tichikuenderera mberi nenyaya yaichishange ichiitika mukwechitatu.
Saka zviri kureva here kuti kusangana kwamaita nenhaurirano dzichiri kuenderera mberi zvichaamisa urongwa hwamamazivisa hwekuramwa mabasa kutanga musi wechitatu?
Pari zvino urongwa hunoenderera mberi nekuti takamirirawo kunzwa mhinduro yakakwana nekuwana gwara chairo rekuti zvichafambisa sei zvevana chiremba vanyangove vachishaya mabasa pakupera kumwe juni.
Zvii chaizvo zvaita kuti munde kuramwa mabasa?
Taita kuti munde kuramwa mabasa pane nyaya dzatingati nhatu asi yakanyanya kukosha yacho ndeye kuti vana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo vachinge vapedza zvidzidzo vanofanira kunge vachienda kunoshanda kuzvipatara zvekumamisha. Hurumende iri kuti haichakwanisi kuvapa mabasa iwayo, havaina mari yekunge vachipa vana muchiremba muhoro vanenge vaenda kunoshanda kuzvibhedhlera. Pamwe chetezvo isu tiri kunyunyusa kuti kana zvakadaro hazvo hurumende yachidii kupa vana chiremba matsamba anoita kuti vakwanise kushanda vakazvimiririra kana vasingakwanisi kupuwa mabasa nehurumende.
Saka iyo hurumende iri kuti panyaya yekuti mupuhwe matsamba muzvimiririre kana isingakwanisi kukubhadhara imihoro?
Mashoko ano avari kutaura ndeyekuti pachokwadi vano machiremba anodikanwa muzvibhadhara nekuti machiremba arimo izvezvi mashoma tichitarisa uwandu hwevarwere vanouya pachipatara nechipatara nechimwe nechimwe. Saka vari kuti ivo vachashanda zvikuru zvakanyanya kuti vagadzirise kuti machiremba iwaya apuwe mabasa nekuti kana vachinge vapiwa zvitupa zvinoda vava zvimiririre zvazvinoreva nezvekuti varege vaakuitawo zvavo asi vachidiwa zvikuru sei mumabasa emuhurumende. Saka vati vari kugadzirisa kuti vaone kuti pangatsvakwa here mari zvinoita kuti vanachiremba vakwanise kupuwa muhoro kana vachinge vaenda kumabasa aya.
Asi kuramwa mabasa masunga kuti kuchaenderera mberi?
Kuramwa mabasa kuchaenderera mberi takamirira kuti nyaya igadziriswa.